vachitaura nevatori venhau muchiitiko chapindwa nevashandi vakuru kubva kumizinda yenyika dzinosanganisira European Union vaimbove nhengo dzeCCC pamwe nenhengo dzeJobScholar Solidarity Movement vasikala vazivisawo kuti vave kuparura urongwa hunopa mukana kune vachadomwa kubva mumapoka akasiyana-siyana kuti vapinde mune vari zhinji vachinzwa pfungwa dzavo pane remangwana renyika kana kuti Democratic Consultative Convention vachiti veruzhinji ndivo vachazosarudza vachatungamira.
The consultative process will involve all important constituent bodies. That is the general masses of our people. Labor, students, traditional leaders, churches, civic society, our business persons, professionals, resident associations.
Chirongwa ichi chichaitwa nezvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mapoka anomirira vashandi, madzishe, vana vezvikoro zvedzidzo yepamusoro, vedzisvondo, vari mumabhizimusi, varimi, masangano enharaunda, vakaremara nevamwe veruzhinji.
Vasikala vashorawo kusungwa kwavakaitwa vachiti kwakavasimbisa kuti varambe vachirwira kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nebudiriro.
This experience that I went through during almost 2 years in prison has made me, ladies and gentlemen, there is nothing that will be thrown at me that will either shake or frighten me.
Kusungwa kwandakaitwa kwenguva ingangosvika makore maviri kwakatondisimbisa zvekuti hapana chandichatya.
Vasikala vakapedza gore nemwedzi mupfumbamwe vari mujeri rechikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana uye vachinyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vashorawo ZANU-PF vachiti ndiyo iri kukanganisa mashandiro emasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa munyika reDemocratic Party, Dr. Uraya Zembe, vapembedza danho ratorwa navasikala iri vachiti rakanaka chose.
Zvino zvinotaridza chose kuti pakubuda pfungwa tsva dzakaita seizvodzi kuti vanhu vakabvunzwa kuti todii tiite mumwe munoti chiuya uyu mubatanidzwawo kuti kana kuine nhimbe kana humwe yavanhu sezvaachingoitwa uku kuzvinokuva kuchionekwa kuti kune mapoka anenge achimiririra kodzero dzavanhu pakurwira utongi hwechekerera.
Asi vaimbove mutevedzeri wemutauriri weCCC vaFelix Magalela Mafa vanoti zviri kuitwa navasikala havaoni zvichibudirira.
Hama dzangu, tino urombo zvikurusa kuti gamba ratanga tinaro since 1999 vaJobScholar vapanduka. Tinowanzogratitsi.
Mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vayambira vasikala vachiti vasazozvipinza muna Taisireva vachiti nyika yeZimbabwe inyika inoremekedza mutemo.
Tinoda kukurudzira vasikala kuti vasaite zvinhu zvinoita kuti vadzokere kuchirongo kwavanga vari mazuva anopfuura mashoma, nekuti muno muZimbabwe hurumende nevanotungamira zvinoshata muvanhu.
Vasikala vanoti vasungwa kanodarika 60 mumakore 50 nemaviri adarika zvavanoti zvinoratidza kuti vari kumbunyikidzwa uye vakambopambwa vakaitwa kafira mberi. Mavhiki maviri adarika vakabatwa nemhosva mbiri yekupesvedzera mhirizhonga neyekufambisa mashoko ekunyepa. Asi vanoti vari kupikisa mutongo iyi. Vasikala vakamboumba bato rinonzi MDC 99 mushure mekutadza kuwirirana naMushakabvu Morgan Tsvangirai vakazobatana navo muna 2014. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.